Maita enyo amanevo. Ndino fara zvikuru kuva pano hamanevo nemukana wekugara munzvimbo idzi dzekumatenga zvakare muna Kristu Jesu. Uye uwandu hwevanhu hauna kumbobvira hwakandinetsa. Zvinotogara zvichindifadza munoziva. Kunyanya ndinonzwa kusununguka zvakanyanya kana ndiri pane vashoma nokuti ndizvo zvandinofunga kuti ndizvo zviri chechi. Hongu ndine rugwaro rwazvo runoti musatya boka duku. Kuda kwababa venyu kuti vagokupai umambo. Uye ndiro boka duku randinoda kuverengwa pamwe chete naro pazuva iroro. Iro racho rakati musatya. Uye isu tinofara zvikuru nemukana wekuuya zasi kuno manheru ano. Zvino handina kuuya ndiine chinangwa chekuti ndigotaura. Nguva shoma yapfuura pane mumwe munhu auya pamusuo uye pandanga ndichinzvera ndichigadzirira chimwe chinyorwa chechimwe chidzidzo chandiri kuda kushandisa izvozvi mumisangano iri kuuya yekuPhoenix nekuTucson uye nekwese ikoko. Uye ndanga ndiri kunyatsogutswa mumweya munoziva nezvinhu zvakanaka zvamwari nezvemhedziso uye nechidzidzo pamusoro pemhedziso. Zvino mudzimai wangu auya ndokundiudza kuti pane mumwe munhu auya kuzondiona. Zvino ini handina kunyatsozvibata zvakanaka. Zvino mushure mazvo zvino ndokuti muchange muri zasi kuchechi here manheru ano? Zvino ini ndikati ndofunga kudaro. Zvino ndapfuurira mberi ndichiedza kuramba ndiri mumweya wezvandanga ndiri kuita. Zvino adzoka akati anga ari murume anorwara anga achiuya kuzonamatirwa. Ndikati zvakanaka, saka ndichadzika zasi kuchechi zvisinei hazvo unoona, uye nokunamatira vanorwara. Ini nguva dzose ndizvo munoziva zvinhu izvozvo. Zvino tinofanira kusvika kwavari nekukurumidza kwatinogona kana vanhu vachirwara uye vaine zvavari kuda. Ani naani zvake akamborwara ane kunzwisisa kwezvazvinoreva kupodzwa nesimba guru rekuporesa raMwari, uye kuti chinhu chinofadza zvakadini, irombo rakadini. Zvino musi wesvondo inouya, kana Ishe vachitendera, hama Nevo uye pasina mumwe wavo ane chimwe chinhu chakatsaurwa, ndafunga kuti musi wesvondo inotevera mangwanani ndeyi ndingaunza mharidzo yangu yekisimusi kuvanhu, nekuti kuvarega vamwe vavo vanobva kure kure munoziva, uye sekugeorgia nenzvimbo dzakasiyana-siyana, uye izvi zvichavaita kuti vadzokere nenguva kuti vagone kutenga zvinhu zvavo zvekisimusi nezvimwe. Zvino bhiri angobuda akandiudza akati hanzvadzi yangu Dolores, manheru esvondo inotevera, nguva pfupi shumiro isati yatanga, ane tumwe twakaita setuzvipo tudiki twevana, kachirungwa kadiki pano kavari kuzoda munoziva, kamutambo kadiki kekisimusi kavanoda kuita shumiro isati yatanga. Ini ndikati zvakanaka, zvichange zviri manheru esvondo handizvo here? Akati hongu. Ndikati saka izvozvo hazvina kana chazvinovhiringidza. Zvino munoona chipiri chinotevera ndiro zuva rinoteverwa nekisimusi. Zvino kana kuti chipiri chinotevera kwapera vhiki ndiyo kisimusi, saka zvingazomanikidza vanhu munoona, uye vobva vazofanira kudzokera kumba zuva rinoteverwa nekisimusi zvino musi wemuvhuro. Saka ndakafunga kuti ini hongu mavhiki maviri ndizvozvo, mavhiki maviri ndizvo. Saka ndafunga kuti zvimwe ndingauya manheru ano kuzozivisa vanhu kana Ishe vachitendera uye hama Nevo vasina chimwe chinhu chakatsaurwa. Zvokuti ini kazhinji ndinoda kupa mharidzo yangu yekisimusi kuchechi uye nemharidzo yangu yeEaster uye chero chinenge chaiswa pamwoyo pangu naShe kuti ndigopa. Uye musi wesvondo inotevera, Ishe vachitendera mangwanani esvondo inotevera, ndichapa uye chikonzero ndiri kuitora mangwanani panzvimbo yemanheru, zvokuti vanhu vanobva kure kure vane masikati ekufamba kuti vagosvika kumba munoona, uye ndingasva hangu ndava nayo usiku. Ndinofunga kuti manheru ari nani zvakanyanya. Ndinofarira shumiro yemanheru zuva parinonyura nezvimwewo zvakadaro. Vakanga vari Mwari mubindu reEden kuna Adhamu, vaiuya mukutonhorera kwemanheru zvino votaura naAdhamu munoona, uye ndinofarira shumiro yemanheru. Asi uyewo zviri mamiriro acho ezvinhu pano, zvingava nani kuti ndive nayo mangwanani, uye kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuenda havo. Uye ndinotenda zvikuru kuti tabhanekeri iri kuwedzerwa kunze uko, kunzvimbo iri kurutivi kunze kudarika patiri pano, ichiva neimwe nzvimbo yakawedzerwa pairi. Mushure mekunetsana nekukakavadzana pekupedzisira takazoiwana zvisinei. Unoziva hama Bosworth vekare vaiva nekakusetsa pavari vakati mwana anochema zvakanyanyisa ndiye anonyanyisa kuonekwa. Saka zvinoita sokuti ndizvo kwazvo zvazviri munoziva. Uye saka ndinofunga kuti zvinobhadhara kumbochema zvishoma dzimwe nguva, hamufunge kudaro here? Saka uye ndinoda kutaura nezvehama Antony nevamwe vavo pano pamusoro pemumhanzi iwoyo wakanakisa. Ndichangopinda ndokuunzwa, uye munoziva zviridzwa izvi ihwamanda. Ndaidawo kuti mwewe vana vangu mwe chete wawo zvake aridzewo hwamanda ini uye zviridzwa zvinofuridzwa izvi. Beki akatanga zvokuridza piano asi ari pazera riya zvishoma rekuyaruka, munoziva ndizvo ari kuda kuzvisiya zvino. Akatanga mudzidzisi akati vaifanira kutanga pamimhanzi yakakurumbira. Kwete zvino handisi kureva, munoziva zvandiri kureva, mumhanzi wezviridzwa wokuvambisa chimbo nezvimwe zvakadaro zvemimhanzi yakarongeka kuitira kuzoisa mimhanzi yechinamato kwairi. Paazosvika pazvinano zvake zvokumusoroma zviri, akabva afunga hake, haiwawo ndichangozvisiya izvi. Uye ini vana idambudziko zvino zvisinei, kunofanira kunge kuri kudana kwaMwari pakutanga kwacho. Ndinotenda kuti munin'ina wake Sera kumashure uku achamukunda zvisinei, uye haana kumbova nechidzidzo chimwe chete. Saka zvino kudana kwaMwari kuri nani kana chiri chipo chakadaro. Asi ndinofarira hwamanda. Ndinorangarira pavakakumikidza tabhanekeri ino kunze uko pakona, hwamanda dzakarira kwehafu yezuva kunze kuno. Zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu, zasi ikoko kuitira kuregererwa kubva kuchivi ndakachema. Ipapo pamwoyo wangu pakaiswa ropa pandakanga ndichidonedzera chinyorwa changu mudombo repakona. Uye ndinorangarira umwe usiku kucheche Trinity Methodist apo Mutana Chiremba Morrison. Vazhinji venyu imi vanhu vakararama mazuva angu munorangarira Chiremba Morrison Mutana aiva mutsvene. Asbury yakarasikirwa nemumwe wevarume vakurusa kubva muAsbury pavakarasikirwa naChiremba Morrison nekuda kwezera rake. Mutana aiva neumwari, uye ndaigara ndichifarira kuvanzwa vachiparidza. Zvino ndakaenda kunovanzwa kuchechi yeTrinity Methodist ikoko. Zvino usiku ihwohwo vakomana vaviri vakabuda mubharikoni diki panguva iyo ini nemudzimai wangu tanga tiri kufamba tichikwidza. Zvino vakanga vakabata hwamanda dzavo mudenga saizvozvo nezviridzwa izvozvo ipapo, zvino ndokuridza irworwo. Zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu, muchinjikwa mukuru uya waive uri mudenga pamusoro uchitenderera, ndakangomira mumugwagwa nokusimudza maoko angu ndikatanga kurumbidza Mwari ipapo chaipo. Ndakatadza kuzvibata. Pane imwe mhando yemanyawa anoitika mukati memukristu akazvarwa patsva. Kana ukangopfakanyika pane chimwe chinhu, chinotofanira kuitika ndizvo zvoga pazviri. Ini hapana chinhu chakafanana nemukristu wenguva dzekare, ndizvozvo chaizvo. Hapana chandingatsivanisa nacho chiitiko changu. Handingachitsinhanisa neupfumi hwepanyika kana pasi rose, kana urongwa hwese hwenyeredzi nezvose, pane izvo zvandakadzidziswa naJesu pamusoro pezvake. Pane mumwe murume akagara nesu pese pandinocheuka mwoyo wangu unosvetuka. Ndimwe murume wandakaona achitora chirayiro muusiku, anofamba nedondoro. Pane akambokuudza here kuti makafanana naOral Roberts? Ndinokuudzai, nguva dzose ini vangani makamboona Oral Roberts ndofunga mese henyu. Kana vasiri vakafanana naOral Roberts, ndangokaruka ndacheuka kumashure uye ndinofunga kuti murume ane mhumhu mukuru zvishoma kudarika zviri Oral. Asi kungotarisa nzira yavanokama nayo vhudzi ravo nehuma yavo nematarudzikiro avo, uye nguva dzose vari semunhu anotaridzika kuva nechiremerero, vakagara pasi saOral. Uye saka ndinogara ndichifunga, hama Oral vanotaridzika zvakada kungoita sai. Hama Oral vari kutanga chimwe chakaita sechikoro chebhaibheri kunze uko zvino. Ndinotenda kudaro kana chimwewo ndakanzwa nezvazvo rimwe zuva. Chiichocho? University wongu. Hama Carl Williams ndiwo mumwe weavo vavo vavanotarisira pazviri neimwe nzira. Handitongozivi zvazviri chaizvo zvino. Zvinorangarirai musi wesvondo. Ishe vachitendera tichatanga ndine Easter kana kuti mharidzo yekrisimusi, uyezve ndinotenda zvikuru nekutangwa kwetabhanakeri. Uyezve ndinovimba kuti izvi hazvizongove zvekuwedzera pauwandu chete, asi zvichava kuwedzera panyasha idzo Mwari vachapa kuchechi yedu, bato redu, kwete bato asi ungano yedu yatakaunganidza pamwe chete. Tinozvida. Uye ndingada kutaura izvi, handisi kuzotora nguva yakawandisa, asi ndine zvinhu zvakawanda zvandinofanira kutaura, asi handisi zvingazotora nguva yakarebesa. Asi ndinoda kutaura izvi, ndechimwe chinhu chandisingagone kutaura. Pane zvinhu munhu wese anonzwisisa zvamunoziva uye zviri muzita raShe, asi haukwanise kuzvitaura. Munoona, unofanira kuzvichengetera mwoyo mako. Maona, asi chimwe chiitiko chiri kuuya uye chavepo kwenguva yakati kuti chiri kuda kuitika. Icho chandakashamiswa zvikuru nekuona Mweya Mutsvene uchifamba pakati pevanhu kuenda panzvimbo iyoyo. uye iwo vasingazive chinhu chimwe chete chepanyika munoona asi kuona mweya mutsvene uchifamba kuenda ipapo ndichazviburitsa pachena ishe vachitendera imwe nguva yakafanira zvinorangarirai zvinoratidza mwari pakati pavo semumwe munhu ndinotenda hama hongu yati nguva yapfuura hama Neville vataura kuti mwari vasingaverengeri kusarongeka kwedu pakati pedu kusazvibata kwedu pamberi pavo zvekuti muoni akaenda kunotarisa Israeri uye achikwanisa kuiona neziso renyama zvakare kuti yakanga isina kurongeka zvakadini kuti vakanga vaita zvakaipa sei uye vachifanirwa kutukwa asi zvakatadza kuonekwa nabhishopi raive dombo riya rakarohwa uye nenyoka iya yendarira munoona zvichiita yananiso saka munoona paya Bharamu paakatarisa Israeri akaona chikonzero chekuti avatuke maona asi mwari pavakatarisa pavari vakaona yananiso akati wakafanana nebhiza renyanga imwe amen ndiani achaisa chero chinhu munzira yako matende ako ane umwari hwakadini akarurama sei ndiyo nzira iyo mwari vakavaona nayo maona kwete nenzira iyo munhu akavaona nayo kwete nenzira iyo varemekedzwa vakuru vakavaona nayo asi nzira yavakavaona nayo uye mwari iwoyo ngauve mugove wangu ngauve mugove wangu nekuti handina chinhu mandiri chandingati changu hapana chiri mumaoko angu chandingaunza ndochitongobatirira bedzi pamuchinjikwa wenyu munoona ndizvo chete zvatinazvo zvakanaka huno usiku hweshumiro yemunamato kana kuti kwete usiku hweshumiro yemunamato asi rino rakaita seboka reuvhangeri pano tinoda kuisa shoko uye zvichida ndinoda kutaura kwamuri manheru ano kwemaminitsi mashoma vazhinji venyu vangada havo kuvhura murugwaro zvino munoziva chinhu chinoshamisa rangozaruka pariri chaipo pane gwaro racho randanga ndiri kuzoverenga hongu changamire zvinoshamisa ndiyo vakorinde vekutanga chitsauko 11 uye mamwe manotsi andanga ndanyora zasi pano pane imwe nzvimbo munomu andanga ndichifunga nezvavo kana ndikakwanisa kuriwana iko zvino pana vakorinde vekutanga chitsauko chechi 11 riri ipo pano chaipo ipo pano apa hongu changamire zvino tisati tasvika kushoko ngatisvikei kumunyori unoona anova iye shoko kuti tigokumbira tsitsi nemaropafadzo ake tichimudzidza iye anova shoko ngatinamatei ishe mwari muzere nenyasha netsitsi imi manga muchida kubudikidza nemuzera mushure mekunge munhu atadza uye ndokuisa mukaha uya mukuru pakati pake nemi uyo waaisakwanisa kuti ayambuke achidzoka pachake akanga akarasika zviro kwazvo zvachose asina nzira yekudzoka nayo asi mwari vazere nenyasha dzese vakanga vachida kutora chinotsiva panzvimbo yake ndokumudzosa izvozvo zvakafadza mwoyo yavose vakambozivikanwa nemi ishe kuti murudo rwenyu rukuru nenyasha makatora chinotsiva uye sezvatichangobva kupedza kuzvitaura ishe zviri pane chinotsiva ichi chatinoimba nacho manheru ano uyo akafa panzvimbo yedu isu vatadzi uyo akarurama akaiswa paari kusarurama kwedu ndeumo maari matinoimba namo zvino tinouya kushoko rake nekurevesa nemwoyo nemisoro yakakotamiswa mukuremekedza nekukudza nemukupa kutenda Uye tichikumbira kuti mutumire kwatiri manheru ano nyasha kubudikidza nemweya mutsvene uye mutipe chingwa cheupenyu chatinoda kuti chitiraramise.
You know exactly what we have need of.
Munoziva chaizvo zvatinoda. Uye tinoziva kuti makavimbisa kuti kana tikakumbira tichagamuchira.
We would remember tonight, Lord, all those
tinorangarira manheru ano Ishe, avo vose vatinoziva vanorwara nevanoshaya, kuti nyasha dzaMwari dzipiwe kwavari muwandu hukuru.
And Father, we pray for those who have fallen away that this
uye Baba tinonamatira avo vakatsauka kuti zororo iri riri kuuya riunze rangaridzo kumwoyo wavo.
That from where they once was and have fallen.
We apo pavaimbenge vari uye vakadonera munzvimbo yekunze kweyanano yenyu.
God, we pray that they'll return. Grant it, Lord.
Mwari tinonamata kuti vadzoke. Zviiteiwo Ishe. Vadzokere kuungano, kugungano rematangwe.
Return back to where there is
kudzokera uko kune nyasha netsitsi nerudo nemutsa nekupodzwa kwemweya yedu pfungwa dzedu nemitumbi yedu. Zviitewo Ishe. Ropafadzai shoko manheru ano, tisimbisei tose uye mutipe maropafadzo enyu, tichizvikumbira muzita raJesu. Amen.
Now for just a few moments I'd like
zvino kwenguva shoma bedzi ndinoda kuti mutarise pana vakorinde vekutanga chitsauko 11:23, 24, and 25. Nokuti ini ndakagamuchira kubva kuna She icho chandakakupaiwo kuti Ishe Jesu neusiku humwe chetewo hwaakapandukirwa akatora chingwa.
And when he gave thanks, he break it.
Zvino akati avonga, akachimedura akati, torai uye mudye, uyo ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Nenzira imwe cheteyo zvakare, akatora mukombe, zvino akati adzvuta, achiti, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchiunwa, muchindirangarira.
If I should call this just a little text,
kana ndikadaidza chidzidzo chidiki ichi chandinoda kutaura nezvacho chingava chekuti kurangarira Ishe.
It sounds like a night that
zvinoita seusiku hwaka kana kuti mharidzo yaifanwa kunge yakaparidzwa musi wesvondo yapfuura pachirayiro chashe. Asi ndinoda kusvika kwachiri nenzira yakangoti siyane zvishoma kwemaminitsi mashoma.
While we collect our thinking together,
apo tichiisa mifungo yedu pamwe chete uye mukunamata Ishe.
We could of course begin with the Lord's table.
Tinogona chaizvo izvo kutanga netafura yashe nekuti ndiyo nzvimbo yakanaka yatinorangarira tose.
Remembering
kurangarira Ishe patafura yavo zvinova chaizvo izvo kuti rugwaro urwu runonongedza ipapo.
Paul said that
asi ndiko kuti Paulo akati tinofanira kutora mukombe uye nekunwa ropa pamwe nekudya chingwa chisina mbiriso.
In remembrance, to remember what he did for
mukurangarira kurangarira zvavakatiitira uye pamunozviita hamudi kungochiita chinhu chechijairira chemazuva ese.
You want to really come remembering the Lord. Remember that it was his.
Munoda kunyatsouya muchirangarira Ishe, maona. Rangarirai kuti dzaive nyasha dzavo netsitsi dzavo. Uye idzodzo dzoga dzinokupa tariro imwe yoga yauinayo.
No matter what you would ever do,
zvisinei nekuti chii chaungazomboita, hapana chinhu chero kupi zvako neimwe nzira zvayo chingasvika pedyo nezvawakaitirwa naKristu. Ndakava nechiitiko chinosuisa vhiki rino, asi zvakadaro chinobwinya chaizvo. Ndinogona kuchidaidza kudaro. Ndakaviga imwe hama yakambogara pamwe nesu pano. Uye vazhinji venyu munoziva chiitiko chacho. Yaiva hama yedu yakaisvonaka Rogers, Pasty Rogers, sekumudaidza kwataiita Everett. Uye hama Banks Wood vari pano nahama Southman. Takaenda pamwe chete kushumiro yemariro acho.
And I took a ride in the snow out to the old place where
zvino ndakatyaira muchando kunze uko kunzvimbo yekare kwandakange ndambomuviga kutanga makore angangoita makumi maviri nemashanu apfuura. Panguva iyoyo pandakamuviga maiva mumvura ine madhaka muzita raishe Jesu Kristu. Tichipfuura nepazambuko rekare rinozivikanwa ipapo paTottenford, ndaitaura kuhama dzangu ndichiti, rimwe zuva apo mumwe mushumiri wemasangano paakanga aine tende guguru ipapo akati, kamupengo kadiki kaya kari zasi uko pacheche Baptist kari kubhabhatidza vanhu muzita raJesu Kristu, akati, kana pane munhu chero ani zvake akabhabhatidzwa nenzira iyoyo haasi kuzogamuchirwa pasi petende rangu. Zvino panguva iyoyo zvakaitika kuti makava nevamwe vakanga vageremo vakanga vabhabhatidzwa muzita raishe Jesu, uye vaiva hama George Wright nemhuri yavo vakango chinhu choga chavakagona kuita kwaiva kusadzokerazve ikoko. Saka zuva iroro pazambuko, akanga angosiya musangano wake uye akanga auya kuzoita sekungoona, uye ungano yake akanga imire ipapo. Zvino ndakasvika panzvimbo yacho. Zvino kwakanga kwanaya mvura pamusoro pezvikomo kumusoro ikoko, uye minda ine madhaka yakanga yakukurwa ivhu. Tuhova twayo twakanga twasvibisa Blue River nemadhaka zvakanyanya. Ndakafamba ndichipinda mumvura yaisvika muchiuno, uye ini mumwe wematrustee kana kuti madhikoni waro akanditambidza Bhaibheri ndikaverengapo Petro paakati, nezuva rePentecost, tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi, uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Ndiro zuva iro George Carter akanga akarara uko achiedza kusimudza maoko ake achirema angaita mapaundi makumi matanhatu chete. Akanga ave nemakore mapfumbamwe nemwedzi misere ari pamubhedha asina kumbofamba. Zvino vanhu vekwake chechi yaaipinda yakanga yati kana paine ani zvake anouya kumusangano wangu aizodzingwa kubva muruwadzano rwavo pachechi. Zvino saka aive manheru mamwe chete iwayo paakapodzwa pakarepo, uye zvakare aida kubhabhatidzwa semusikana mudiki wekwaNeyu aiveko kumusoro ikoko, wandakanga ndaonera chiratidzo, uye munoziva nyaya yacho. Maoko ake nemakumbo zvakapetana ndokuenda muchiratidzo nesimba remweya. Ndikaisa maoko pamusoro pake, ipapo akabuda ndokupodzwa. Saka akanga ari weimwe cheteyo. Zvino yaiva chechi yeMethodist. Mushumiri weMethodist Hama Smith ndo vakanga vakamira pamahombekombe neungano yavo. Uye ndakatanga kubhabhatidza nerubhabhatidzo rwemubhaibheri rwechikristu. Zvino panguva yandakanga ndabhabhatidza vanhu vashanu kana vatanhatu, kamwe kamwe mutsara wemudungwe wevanhu wakabva watanga ipapo pachikomo. Hepano iboka riya remamethodhisi ndokuya richidzika vakapfeka mbatya dzavo dzakanaka idzodzo kuti vabhabhatidzwe muzita raishe Jesu. Uye mumwe nemumwe madzimai vakapfeka nguo dzavo dzesiriki dzakanaka nedzemunguva yezhizha, vachifamba nemumadhaka iwayo vachipukuta kumeso nemisodzi nependi yepamiromo ichibva, vachiuya kunze kuti vagoreurura uye nekuzobhabhatidzwa. Uye pamwe chete neboka iroro, mumwe murume akasimba aine mapendeketa akafara, akagerwa chiGI aine chiso chakafara, achiratidzika zvakadzikama. Akauya kunze ikoko akapfeka suti yake yakanaka yebhuruu, akati, neniwo zvakare ndaita sarudzo yangu. Aiva Busty Rogers, pasina kana mumwe munhu ainge amuudza chero chinhu. Ipapo ndakamuviga muzita raishe Jesu Kristu pakupupura kwake. Zvino vhiki rapfuura ndakamuisa pasi pevhu rinomera uswa kuMilltown, uye ndikataura pamharidzo yekuti kukwana kwerumuko. Ndanga ndiri mumishinari uye ndichiona vanamwari vakasiyana-siyana nevakatesva njere, uye ndizvo chete zvazviri kunze kwechikristu, zvingori zvitevedzwa zvepfungwa bedzi. Zvekuti vanotenda sei izvi izvo kana zvimwewo? Asi musiki mukuru akasika zvisikwa. Panofanira kunge paine musiki kana paine zvisikwa. Uye kana paine chisikwa chakasikwa nemusiki, uye chero basa zvaro remunhu rinoratidza zvaari iye. Iye muvezi akanaka, anoita basa rakanaka, anovaka. Uye kana ari makanika akanaka, anoita basa rakanaka. Basa rako rinongoratidza zvauri iwe. Uye zvisikwa zvaMwari zvinoratidza Mwari. Zvino Mwari vakaita zvinhu zvose nechinangwa. Uye chinhu chose chinozadzisa chinangwa chaMwari kana chikafa chine rumuko. Ndiudze chinhu chimwe chete. Zvino ndakaunza zvinhu zvakawanda semaruva nemiti, uye kuti zuva rinosimuka sei mangwanani riri mwana mucheche azvarwa, haana simba mirazvo yaro haina, nguva dzingada kuita 10 o'clock riri pazera rekuyaruka, uye panguva dza 12 o'clock riri kupenya musimba raro murunako rwemudzimai kana hurume. Zvino nguva dzinenge 12 o'clock masikati rava kuita sezvandiri, uye zvakare nenguva dzingaita 5 o'clock masikati rave kuita sasekuru, rave kurara pasi, uye pakupedzisira mirazvo yaro inotonhwa. Rapanyika zvino rinofa. Ndiwo maguma aro here? Razadzisa chinangwa chaMwari, rasimudza upenyu hwezvinomera muvhu paranga richiuya richidarika panyika. Zvirimwa zvose zvainge zvakafa mugore rapfuura razvimutsa. Ndiwo maguma aro here? Parinozadzisa chinangwa chaMwari, rinomuka zvakare mangwanani anotevera rine upenyu utsva. Muti wese unoita zvimwe chetezvo, zvimwe zvese hazvo zvese, mwedzi, nyeredzi, urongwa hwenyeredzi, zvinhu zvese zvinovimbisa. Uye kana munhu akazadzisa chinangwa chaMwari, pane rumuko zvemazvoro kwazvo sezvimwe zvinhu zvese. Chinhu choga chazvinofanira kuita hechi. Mwari vakangomirira panguva sezvavari iko zvino. Mashizha makuru achangodonha kubva pamiti, akadonha achibva waro. Apo matsvuku, egirini, ebhuruu, ebhurauni, mavara ose akasiyana-siyana akatekeshera kwese pasi rose. Apo zvisikwa zvaMwari zvakavata zvakafa zviri pasi payo. Mwari vakangodyara sumbu ravo remaruva, asi vanoziva kuti pavanodyara sumbu remaruva, pane rumuko mupfumvudza. Nyika inofanirwa kungotenderera mugwara rayo kudzamara yadzokedzana nezuva zvakare. Zvino rinobva ramuka riri maruva epamariro. Harimboti aya ndiwo magumo. Zvimwe chete nemashizha ebrown ari pamuti, haamboti aya ndiwo magumo. Chinhu chega chazvinofanira kuita ndechekuti kutenderera kwenguva yaMwari kusvike kusvikira panguva yekuuya kwemwanakomana waMwari. Zvino chisikwa chose chipenyu chakambofa muna Kristu chichamuka zvakare muupo hwake chichimurangarira. Kana ndasvika kumagumo enzira yangu, ndinoda kufira muupo hwake ndichimurangarira, kuti ndiye rumuko neupenyu, ndiye iyeye wacho. Zvino tichiuya kutafura yashe, tafura yashe sekutsanangura kwandakazviita pano kumashure, haisi ndinotenda kuti chatinodaidza kuti chirayiro, kutora chingwa. Tinoisa zvisizvo, zvisizvo, tinoisa chinhu chaicho panzvimbo isiriyo. Hachisi chingwa chine basa, haisi waini ine basa, chingwa chisina mbiriso newaini. Asi zvazviri chaizvo ndezvekuti chirayiro zvinoreva kutaura kuna, uye mukutaura naye tichimurangarira. Ndinofunga kuti ndiyo nguva yakaropafadzwa zvikuru yeshumiro. Maona, nguva yega yega yeupenyu hwedu inofanira kunge iri kuyanana. Kuyanana naShe kwakafanana nechidziva mugwenga. Zvakafanana nechitubu chiri pasi pechidziva chekuti icho mufambi achipfuura nepo anomira uye onwa mvura kusvikira apedza nyota yake. Ndiko kurangarira Ishe. Achiuya nemuurongwa hwetafura yavo, apo mufambi ari kupfuura ari kufanogara hake pano panyika nesu pamwe chete, zvokuti tinogona kuuya patafura yavo, uye ipapo tonwa maropafadzo avo nenyasha dzavo pamwe neshoko ravo mukuyanana pashoko ravo kusvikira mweya yedu ine nyota yagutsikana, uye tozobva panzvimbo yekunamatira tavandudzwa, tagutsikana, tichibuda kunosangana nematambudziko emugwenga zvakare, matambudziko emugwenga reupenyu. hongu chidziva chiri mugwenga tichizvivandudza tichizviita pachedu kana tine nyota kunofanira kuva nemunamati wese kunogumu zviri nemunamati wese wechokwadi kuti vanoshuva kuva pamwe chete pane chimwe chinhu pamusoro pekuyanana izvo zviri mwari zvakatarwa namwari uye kutsvene kunoyera uye vakarurama vane nyota yako sezvakataurwa nadhavhidhi kuti wake mweya waive nenyota yamwari sezvakaita nondo pahova yemvura nondo diki yakakuvadzwa iyo mhumi dzakabvanzaura mazinhindi kubva parutivi rwayo uye ndokuzvivhizura kubva padziri zvino inomira ichifemereka uye ichitarisa apo ichifemhedza nepfungwa yayakapiwa namwari inogona kufemhedza mvura iri kure nemamaera zvino inosimudza musoro wayo mudiki mumhepo uku ichijuja ropa zvichibuditsa upenyu hwayo uye inoziva kuti ikangokwanisa chete kusvika kuchitubu ichocho kuti inogona kurarama hapana ari kuzoibata ipapo ikangosvika kumvura chete inoshayisa maturo imbwa yese yaungasaidzira shure kwayo nekuti inoziva kuti yawana chitubu chinopa upenyu uye kana chechi yasvika panzvimbo iyoyo apo Kristu anoreva zvakanyanya kwatiri zvokuti tinonzwa nyota yekupinda muupo hwake uye pamwe nemumwe nemumwe ndicho chitubu chinopa upenyu hakuna dhiabhori angambokukurirai kunyange rufu pacharwo rwunokundwa ipapo itariro yakadini inzvimbo yakadini tozvivandudza uye mukuita kudaro tichirangarira Kristu uyo akaita kuti zvikwanisike kwatiri ndiye wacho akatiitira zvinhu izvi tinofanira kumurangarira nekuti rangarirai pane imwe nguva taiva vatorwa uye tisina mwari marudzi takabatikana nezvifananidzo zvisingatauri asi rangarirai Kristu haana kungofira muJudha asi chisikwa chose cherudzi rwaAdhamu rwakawa Kristu akavafira tichisvika pakumurangarira pachitubu chake chechirayiro zvinofanira kutiyeuchidza nezvekare munguva sezvaive Israeri vari murwendo rwavo zvino vakauya kunyange vaiva vari mugwara chairo rebasa vari munzira yavo vachibva kuIjipita vachienda kudzikinuro yavo kunyika yechipikirwa uye vari muchiito chavo chaicho chekuita basa vakasvika pakushaya mvura uye kwakanga kwakaoma pose panoonekwa panzvimbo pese pasi pechikomo chimwe nechimwe paifanirwa kunge paine zvitubu pakanga pasina zvino vakanga vave kuparara mugwenga zvino pakabva paonekwa dombo iro Mozisi akarova dombo iri zvino kubva mariri mukabuda mvura yakawanda murume wose ane nyota mukadzi wose ane nyota mwana kana mhuka yose ine nyota yaigona kunwa mvura yakawanda saJohane 3:16 rugwaro rwakanakisa rwebhaibheri rwakati samwari vakada nyika kwazvo vakapa mwanakomana wavo akaberekwa ari oga kuti ani naani anotenda anotenda anokurukura anomurangarira haangaparari asi achava neupenyu husingaperi kurangarira kuti Kristu ndiye aive dombo redu rakarohwa kuponesa nyika iri kuparara murudzi ari kuparara muJudha ari kuparara nyika iri kuparara Kristu akapa upenyu hwake muuwandu kuti munhu wese aiva nenzara nenyota akadaro muprofita tarirai huyai kuchitubu mutenge kwandiri mukaka neuchi pasina mubhadharo uyai nokuti chirayiro uyai mukurangarira Ishe Ndinogona kufunga nezverangaridzo yache zvakare panzvimbo yekuvandudzwa mudzimbe rinonzi Bheri Airoi. Zvinoreva izvo mururimi rwechiHebheri kuti dzimbe raiye anorarama uye achindiona. Hagari asina kunzwisisa. Asi zvakadaro ari mugwara rebasa. Asina kunzwisiswa, afungirwa zvisizvo ndokudzingirwa kunze, asina kwekuenda nemwana akanga oparara uye mvura yakanga yapera muchigubhu. Zvino kakomana kadiki kakanga kachichema uye mwoyo waamai bedzi ndiwo ungaziva zvazvaireva kunzwa kuchema uku kwekuda mvura. Apo rurimi rwake rudiki ruchizvimba uye miromo yake yaomarara uye mwana wake achipera simba miniti yega yega, adzingwa ari imo mugwara rake rebasa. Asina kwekuenda, akanga arega kumwa iye pachake kusvikira asvinira donhwe rokupedzisira pamiromo yekakomana yakaomarara. Zvino ipapo chigubhu chakanga chaoma uye iye ndoko chigadzika pasi ndokuenda hake mberi, uye kakomana kadiki kachizhamba nekuda mvura. Zvino kakaramba kachipera simba nekupera simba uye ari mwana wake oga. Pasina kupokana, mwoyo wake usina mhosva waidanidzira, "Oh Mwari, ndakaiteiko? Ndakaiteiko?" Uye haana kukwanisa kumira kuti agoona mwana achifira mumaoko ake, saka akamuradzika pasi pegwenzi. Zvino akaenda chinhambwe chingaite sekunosvikwa nemuseve wapfurwa, zvichida mayadhizana kana kupfuura, ndokuona kamuti kadiki. Iye ndokupfugama pasi, zvino ipapo ndokutanga kuchema, nekuti akanetseka kuti sei kana aiva akaita zvakanaka, sei chinhu ichi chazomuwira. Nguva zhinji tinofunga zvakadaro nezveurwere nekutambudzika kwedu, munoona. Asi pamwe zvese zvinoitirwa kuratidza nyasha netsitsi. Zvino achiri kufunga kudaro, akanzwa kuchema kuri pasi pasi kuduku kuchisvika pakupedzisira kwapera nokuda mvura. Akanzwa izwi richitaura ndokuti, "Unochemeiko? Uri kuchemera chii?" Zvino akatarisa mudenga ndokuona tsime richitubwida tubwida. Chitubu chekuvandudza chakadini? Bheri Airoi. Ndinogona kunge ndaridudza zvisirizvo. BH ana E vaviri, REAHEROE. Zvinoreva kuti tsime raiye anorarama uye achindiona. Iye uyo asingagoni kufa.
Melchizedek El Shaddai.
Amen. Melchizedek El Shaddai. Uyo anorarama uye achindiona, achiziva zvandinoshayiwa, andirangarira. Uye ipapo akandirangarira pandakamurangarira, uye ndinoziva kuti mupenyu, uye akaisa muno mugwenga tsime iri. Tingazviisa here izvi mumharidzo yeawa imwe chete iko zvino, yezuva rino iko zvino, apo gwenga remachechi masangano nevaparidzi veevhangeri rezvemagariro evanhu akanaka, uye nemafashoni enyika akavereredza mukati, uye vakaita sangano nekupatsanurana, uyezve kufunga kuti pakamira zvakare manheru ano tsime reuyo anorarama uye achindiona. Ndizvo zvinofanira kureva kurangarira Kristo kumunamati. Hongu, haana kunzwisiswa zvakanaka ndokubva adzingirwa kunze. Jesu akati, paakanga ari pano panyika, "Ndini mvura mhenyu, ndini mvura dzeupenyu." Uye ndinoda kutora imwe pfungwa diki pano yauya mupfungwa dzangu. Jesu paakanga ari pakutongwa, uye pasina chimwe chinhu kunze kwechinangwa chekunyomba, akatumirwa kubva kuna Pirato kuenda kuna Herodi. Zvino Pirato aisafanira kunge akadaro. uye munoziva paedza kuti azvibvise pamaoko ake. Asi kana zvava maoko ako, unofanira kuita sarudzo yako. Haugone kuzvisundira kune mumwe munhu. Ndiwe iwe sedunga munhu. Asi iye akatumirwa kuna Herodi kuti angoitwa chiseko nekuti akanga ane zita guru rekuva muiti wezvishamiso nezvimwe zvakadaro. Uye akanga ari murambiwa muchechi. Saka Pirato pachake akafunga kuti aizongomutumira kuna Herodi. Uye zvichida zvaizogadzisa daka rekare ravakanga vainaro pakati pavo. Zvino nokudaro, Jesu akatorwa achitenderedzwa nomumigwagwa uye achidzikwa naye nemudzinzvimbo kusvikira azosangana nedare repamusoro, Herodi. Zvino paakasangana naHerodhi, uye Herodhi akapiwa mukana wake mumwe chete. Munhu angave neupenzi hwakadaro sei? Dai Herodhi akangoziva bedzi kuti akamira pamberi pake aive kuzadzikiswa kwemuprofita wese wechiHebheru, kwekushuvira nyota yenyika, uyo aiva akamira pamberi pake kuzadzikiswa kwemuchenjeri pamwe nemuprofita wese akambotaura. Mukana wekunge akagutsa mwoyo wake une zvivi nenyasha netsitsi. Akanga ari murume benzi zvakadini. Uye zvakadaro, asina kunyanya kupusa semunhu nhasi uno anopiwa chinhu chimwe chetecho nokuti tave nemakore zviuru zviviri zvedzidziso yake, zvetsitsi dzake. Asi chinhu cheupenzi chakadini chakaitwa naHerodhi paakamira mberi kwake uye akasambomukumbira nyasha netsitsi, akasambokumbira kuregererwa kwechivi. Haana kumboziva kuti amire. Handifunge kuti murume uyu akacherechedza kuti akamira mberi kwake aive munhu akadaro. Regai izvozvo zvisinine kwekanguva. Nekuti murume wacho akanga asina zita rakakurumbira rinoremekedzwa zvikuru pakati pevanhu vemasangano akasiyana-siyana nemakirabhu nezvimwe zvakadaro zvaakanga akabatanidzwa nazvo. Akanga asina zita rakadaro. Asi aiva naro pakati pevanhu vaiziva Bhaibheri uye vaiziva vimbiso. Uye regai ndidzike zvakati simbei zvishoma. Avo vaiva vakafanotemerwa kuupenyu husingaperi vakazvicherechedza panguva yaakamirapo. Asi Herodhi akanga asina kuzvidzidza izvi. Haana kumbozviziva. Chinhu chinosiririsa zvakadini. Zvose zvakanga zvataurwa nevaprofita kwemakore zviuru zvina, kuzadzikiswa kwezvaichemerwa nenyika kwakamira pamberi pake. Kuzadzikiswa kwese kwakamira ipapo pamberi pake. Uye sezvandingataura izvi zvakare, tingafunga kuti aiva murume benzi nokuti akaita sarudzo yeupenzi. Nekuti munocherechedza kuti haana kumbomukumbira tsitsi. Akamukumbira kuti amuvaraidze. Oh, ndakanzwa kuti uri muiti wezvishamiso. Akakumbira kuvaraidzwa panzvimbo yetsitsi. Ndizvo zviri nyika nhasi, ichiratidzazve sarudzo chaiyo yaHerodhi pavanoona Kristu anoita zvishamiso achiita chinhu chimwe chetecho nhasi uno chaakaita kareko. Zvino zvinhu zvoga zvavanoda, rega ndikuone uchiita zvakati nezvakati. Munoti Herodhi achava nenzvimbo yakaipa yokumira pairi here? Munhu wezuva rino achava nenzvimbo yakatovedzera kuipa yokumira pairi. Herodhi aive nechiitiko chemakore zviuru zvina, vaprofita nevachenjeri. Isu tine zviuru zvitanhatu. Nedzidziso yepamusoro kune zvavaive nazvo panguva iyoyo. Zviro kwazvo, chinhu chakadini chazvakaita, ndizvo zvazviri nhasi. chinhu chimwe chetecho. Chii chakanga chanetsa? Heroda haana kumbofungisisa nezvazvo zvakadzama. Haana kumbomira kuti afunge.
That's the way with the people of the day.
Oh yeah.
They see this great
ndiyo nzira iri vanhu vanhasi.
Vanoona
chinhu chikuru ichi chakava kachikamadza. Asi havamire kwenguva yakareba zvakakwana. Vari kuedza kuteerera mumwe rabhi kana mumwe mudzidzi weBhaibheri anozvitsanangura zvisirizvo. Asi zvakadaro. Apo pandinofunga nezveJeffersonville. Kangani kaningadai ndakakugumbamira sezvinoita huku kuhukwana dzayo. Asi wakaramba. Kangani kaningadai ndakakuunganidza. Kangani kaningadai ndakaita ino paradiso iyo marudzi ose aizomhanyira kwairi. Asi wakaramba. Maona. Maona. Zvino.
See.
Munoona
here
izvo Herodi achazorangarira nezuva iroro.
Mukana
wake mukuru akauramba. Uye kure kune imwe nzvimbo munzvimbo dzevakarasika manheru ano. Ari kurangarira zvaakaita pamusoro pazvo. Hazvina zvazvichabatsira zvino. Musatendera izvozvo kuti zvive kwatiri. Ino ndiyo nguva yekushanyirwa kwedu. Ngatirangarirei Kristu kuti ndiye mumwe chete zuru nhasi nekusingaperi vaHebheru 13:8. Usamirire kusvikira dzimwe nzvimbo mhiri uko mune vakarasika muchiyero icho chausingazokwanisa kuenda muuko hwaMwari. Uye nguva yako panyika yapera uri mumadzikirira anotyisa. Uchazorangarira kuti wakawana mukana wako uye ukauramba. Vechidiki ngavacherechedze kune izvi. Regai vose vazvicherechedze. Herodi haana kumbomira achifungisisa nezvazvo. Mukana wake mumwe oga akangogumbira kuvaraidzwa zvake uye kuti Jesu aite rimwe saramusi kuburitsa tsuro kubva mungowani kana kuti munoziva kana chimwewo chinhu. Akafunga kuti aigona kunge akadaro neimwe nzira. Akazvitora semuiti wemapipi. Takanzwa kuti unogona kuita mapipi. Rega tikuone uchiita mapipi ako zvino. Uye regai nditaure izvi nekuremekedza. Asi kangani ava vanonzi vashumiri vezuva rino pavakati. Kana kuine mweya mutsvene. Kana uchitenda kuti mweya mutsvene wakangofanana nezvawaiva pakutanga. Rega ndikuone uchitora mutana ningi ningi nechekuno uku kana uyu murume uyu ari nechapa, mukadzi uyu ari nechapa. Ndinoenda kunovatora. Rega ndikuoneka uchizviita. Vanocherechedza here kuti iwoyo ndiwo mweya mumwe chetewo? Kwete havadaro. Uyo wakati kuna Jesu, kana uri mwanakomana waMwari, toraita kuti mabwe aya aye chingwa. Kana uri mwanakomana waMwari, tiudze kuti ndiani akurova mumusoro. Kana uri muprofita, tiudze kuti ndiani akurova. Aine dhende rakamonerwa kumeso kwake. Vomurova musoro obva vatambidza chimuti chacho kune mumoti. Tiudze kana uri muprofita. Tiudze kuti ndiani akurova. Tichakutenda zvino. Tiudze kana uri mwanakomana waMwari, tiri kurevesa moyo yedu. Kana uri mwanakomana waMwari, buruka obva pamuchinjikwa uye tigotenda kuti uri mwanakomana waMwari. Handiziva hangu kana vanhu vazhinji nhasi, vose varume, vakadzi, vaduku nevakuru, vasina kumira panzvimbo imwe cheteyo. Uye ucharangarira rimwe zuva kuti wakanga uri muupo hwake, pachitubu chake, uye uchida kuona pipi, kana kuda kuona saramusi, kana chimwewo chinhu. Zvingandiita kuti ndizvitende. Regai ndive nekudedera kumusana kwangu uye regai ndiite ichi kana icho. Ndinozozvitenda. Munoona? Kumwe kutekenyedzwa. Kunamata zvifananidzo kuri pachena. Regai ndi. Munoziva? Jesu akati pane imwe nyaya, akabvunza mubvunzo. Ndinoda kubvunza chechi manheru ano izvi. Jesu akati, sei? Sei? Sei muchindidana kuti ishe wenyu, asi musingaite zvinhu zvandakakurayirai kuti muite? Ko mungandidanirei kuti ishe, asi musingachengeti shoko rangu? Sei muchikwanisa kundidana kuti ishe, asi moramba zvinhu zvandakakurayirai kuti muparidze uye nekudzidzisa? Chii ichocho? Chii chinodaro imhaka yekuti dzimwe tsika dzemasangano dzinomira pakati pavo neshoko.
And anything that stands between you and God is an idol.
Uye chose chinomira pakati pako naMwari chimupunzo chinotora nzvimbo yaMwari. Sei imi muchidana kuti tenzi. Tenzi zvinoreva huridzi. Tenzi ndiye muridzi wenzvimbo. Uye kana Mwari vari muridzi wangu, kana ndiri wavo, uye vakanditendeutsa rimwe zuva pandakanga ndiri munzira isiriyo, uye vakandidanira chinangwa, chii chandinofanira kuita kunze kwekuzadzisa chido chavo sezvavakaita Pauro? Ndingagoita chimwe chinhu seizve kunze kwekuchengeta shoko ravo? Sei muchindidaidza kuti Ishe?
I will call another fellow here.
Ndinoda kudaidza mumwe muchinda pano tionene zvake.
What about Judas? Judas? What he has?
Zvaanofanira kumurangarira nazvo.
We're talking about remembering the Lord.
Tiri kutaura nezvekurangarira Ishe. Judas manheru ano, uye kusvikira asisipo, achafanira kurangarira kuti akatengesa udangwe hwake.
He sold Jesus for personal gain.
Akatengesa Jesu kuti awane cheuviri.
We ridicule.
Tinoseka Judas.
We say he was a filthy.
Tinoti aive muchinda ane tsvina akaipa. Haana kufanira chero nzvimbo zvayo kana nzanga. Haana kukodzera denga.
Why? He sold his.
Sei akatengesa tenzi rake mushure mekunge awana mukana wekutombova mudzidzi kuva muapostora.
The highest calling in the Bible.
Kudanwa kwepamusoro soro kuri mubhaibheri kuri pamusoro pemuprofita aiva nemukana wekuva muapostora uye akatengesa kodzero iyoyo kuti azviwanire cheuviri uye zvino anofanira kurangarira izvozvo ndiyo nzira yaanorangarira nayo Jesu kuzviwanira cheuviri uye handizivi kuti vangani vavo manheru ano avo vanomira papurupiti asi zvakadaro vanopfeka nguo dzekwaya vanogara pachigaro chemudhikoni kana kutora nzvimbo yemubati wehomwe mutrustee kana chero zvachingava chinzvimbo chake muchechi kana mushumiri papurupiti uye achingotengesa mukana wake kuitira kuzviwanira kurumbidzwa chiremba bhishopi ningi ningi kuti azviwanire kurumbidzwa kuzviwanira cheuviri mumwe murume akamboti kwandiri kamwe ndinotenda kuti ichokwadi asi kana ndikaparidza izvozvo ndinenge ndava kupemha mumugwagwa umu munorangarira here mupfumi narazaro kuti chinhano chavo chekupedzisira chekusingaperi chaiva chakamira sei.
The one had was a beggar and the other was a rich man.
Kunyange hazvo mumwe aive akanga ari mupemi. Uye mumwe wacho akanga ari mupfumi asi mufananidzo wakashanduka rimwe zuva uye vose vari vaviri vaikwanisa kurangarira. Saka vanhu manheru ano vanodanidzira pamusoro paJudas uyo akamutengesa kuti azviwanire cheuviri uye vazhinji kwazvo vanoita chinhu chimwe chetecho nhasi vanomutengesa kuti vazviwanire cheuviri. Purisita wemazuva iwayo acharangarirawo zvakare kuti vakatengesa mukana wavo wezvaaiva mukana wavo wekuva muranda wake kuti ave mudzidzi wake kuti ave akatendeukira kwaari vakautengesa nekuda kwegodo rine chepfu yakaipisisa vaiva negodo nedzidziso yake handiti paaingova nemakore gumi nemaviri okuberekwa aikwanisa kuvavhiringa nechero nzira ipi zvayo uye vasingazvicherechedze kuti uyu aive mesiya havana kugona kuita zvinhu zvaakaita uye vaitya kuti vaizorasikirwa nemukurumbira wavo pamberi pevanhu vepamusorosoro zvino vakatengesa mukana wavo uye vane mhosva sezvakanga zvakangoitawo Herodhi uye nhengo yechechi yanhasi iri zvimwe chetezvo.
If they trusted in their denomination,
kana vaivimba nemasangano avo nezvimwe zvakadaro mazuva iwayo uye vachityira mukurumbira wavo vaizobuditswa mumasinagogi chaive chii zvadaro kwaiva kunamata zvemupunzo, kunamata chimupunzo chechitendwa kana chimupunzo chechinamato chechechi panzvimbo yekugamuchira shoko benyu rakaratidzwa pamberi pavo. Uye vakaona shoko raMwari. Bhaibheri rakati takamuona tikamubata. Vanhu vanorarama vakaisa maoko pamusoro peshoko chairo rinorarama rakaratidzwa raMwari mupenyu, uye vakarega tsika nezvitendwa zvichimira pakati pavo, kusuka mapoto namapani, chinhu chine tsvina chakadaro chichimira pakati pavo naMwari mupenyu. Hongu. Chaiva chii? Vaiva nepfungwa dzemaonero akashata. Vaiva nepfungwa dzemaonero akashata paevhangeri yake yemagwaro yakachena yakananga yaakanga achidzidzisa shoko raBaba. Vaimuitira godo. Vaiva nepfungwa dzemaonero akashata paari. Zvino chero bedzi vaine ndangariro zvokuti imomo mugena vacharangarira. Ndiyo nzira yavacharangarirwa nayo. Ndiyo nzira yavachatomurangarira nayo. Unoti, oh, vanga vari vafariseka. Pane mudzimai mudika imboya pachechi pano. Oh, ndinofunga kuti pamwe vazhinji venyu munomuziva. Anogara zasi kwemugwagwa kuno neche uko. Akanga adzokera shure. Uye pese pandinomuona anomhanyira kwandiri. Oisa maoko ake mune angu. Hama Bill, ndinamatireiwo. Ndakadzokera kumashure. Murume wake ndikwete. Ndinofunga vanogara kumusoro kwemugwagwa kuno. Ndakamuona mumweya, ndikaona mweya waMwari uri paari. Uye iye achitamba achifara nezvimwe zvakadaro. Asi akanga adonha abva munzira. Zvino akanga akarara nguva pfupi yadarika ari muchipatara kunze uku. Ave kufa vakafunga kudaro. Zvino akatumira shoko rekuti ndiuye kuzomunamatira. Iye nemurume wake vaive vakanakisa kwazvo kumudzimai wangu. Apo mudzimai wangu achiri kasikana kadiki kaipfeka mamvemve kaine chiso chine tsvina, zvino vaimutengera rokwe duku kana zvimwewo apo neapo kumubatsira kuti aende kuchikoro. Zvisinei kuti chidiki zvakadii, haugone kuitira Mwari chinhu chimwe chete asi kuti vanochirangarira. Pane zvamakaitira mudukusa wevaduku vangu ava makazviitira ini. Uye sechingwa pamusoro pemvura chinodzoka. Hepano paive pakarara mudzimai anonzwisa tsitsi uyu mudiki akadzokera kumashure achichema. Akabata ruoko rwangu. Uye iye ndakati, zvino hanzvadzi, ndichakunamatirai. Zvino pamubhedha wakanga uri padivi pake painge pakarara mudzimai akanga akapeta maoko ake akanditarisa, uye mwanakomana wake mudiki akagara padivi pake angangoita makumi maviri achiratidzika sariki wechimanje manje. Saka pasina hapo kushora kana riki riri zita remumwe munhu, asi ndinoreva kuti ndiro hamuna kumbonzwa zita rakadaro mumazuva akapfuura. Elvis nariki, uye rinongori zita rechizvarwa chinhu, munoona. Kana uine mwana ane zita rakadaro, riite hako zita rake repakati kuitira kuti kana kuti mupe rimwe. Zvino painge akagara ipapo saizvozvo akatarisa. Zvino ini ndikatanga kukotamisa musoro wangu. Zvino ndakamuona akatarisa chaizvo akati, mirai zvishoma, vharai keteniro. Ndikati, ndanga ndiri kuzongonamatira mudzimai uyu bedzi. Hamusi mutendere. Akati, regai ndikuudzei zvino, isu tiri maMethodist uye tiri kuda kuti muvhare keteni iroro.
Yes, ma'am.
Zvakanaka yamai, ndokubva ndavhara hangu keteni. Munoona, chinhu chimwe chetecho, chinhu chimwe chetecho nhasi, pfungwa dzemaonero akashata. Ko, akaziva sei kuti ndaiva mhando ipi yemushumiri? Ndakanga ndisandamboona mudzimai uyu. Asi zvichida akanga anzwa mumwe munhu achiti ndinotenda mukupodzwa kwevanorwara. Zvino iye akanga adzidziswa zvinopesana nazvo. Akanga asina chekuita nazvo. Akageza maoko ake pane izvozvo. Aitya kuti zvaizowira paari. Usanetseke, hazvidaro. Zvimwe chetezvo saPirato aisakwanisa kuzvigeza kubva paruoko rwake. Zvino hakusi kutaura chinhu chinonyadzisa pamusoro pevanhu veMethodist. Aingova mukadzi mumwe chete. Maona, anogona unge aingo vao maonero ake. Handifunge kuti vanhu vemethodist vangave vakadaro nekuti ndakanamatira vazhinji vavo. Vanondidaidza kuti ndivanamatire uye zviratidzo nezvishamiso zvakaitwa pakati pavo. Havasi vanhu vari mumachechi iwayo, urongwa hwavari pasi pavo ndihwo hunozviita. Asi akanga ari mumwe wemhando iyoyo. Chaiva chii? Chefu yemandiriri yegodo rekugarwa nadhiabhori. Ndinogona kutaura chimwe chinhu. Pane mumwe musangano wakanga uri muno muguta imwe nguva. Zvino vakabvunza chikonzero sei vasina kundidana kwauri. Asi ini ndichangopa izvozvo nekuti ndiri kumba. Asi uye zvisinei, pasina chikonzero, ringori godo chete, chitendwa, kunamata zvifananidzo, zvekuti tinoda sei kumbundira nemaoko edu munhu wese. Asi kana iwe warambwa, Jesu aida kuzviita. Rangarirai, rimwe zuva unofanira kuzvirangarira. Unofanira kuzvirangarira. Zvinongondiyeuchidza nezvechapupu chakaitwa munguva pfupi yapfuura. Mumwe mushumiri uye akanga ari murifiti achikwira kumusoro nechekuno paHeyburn Building. Zvino paiva nevarume vatatu vakanga vamire nemushumiri uyu parifiti uye vaisaziva kuti murume uyu aive mushumiri. Handifunge kudaro. Zvino vakati vachikwira kumusoro, vose vakamira pahuriri hwemudenga hwechisere. Zvino mumwe murume akaringa kumushumiri akati, munozivei, pano ndipo pose pedyosa nekudenga patichatongokwanisa kusvika. Zvakanaka, mushumiri akati, ndinofunga kuti zvawareva ndizvo. Ndinodaira kuti zvawareva ndizvozvo. Chero bedzi isu tichiri kuvimba mune kukwanisa kwedu, pano ndipo pedyosa patichazove. Ndizvozvo. Chero bedzi uchivimba nezvaunoita, uri kurangarira zvawakaita. Uye ndine chokwadi chekuti vazhinji vedu tinoziva kuti hapana chatakaita, hatina kukodzera chero chinhu. Akati, ndinofunga kuti kana isu tichivimba nekukodzera kwedu pachedu, uku ndiko kure kwatichangokwanisa kusvika. Zvakanaka, kana tichivimba ndiko kure kwatichasvika. Asi ndinoda kutaura chimwe chinhu. Kana ndikakwanisa kukanganwa zvandaive uye ndorangarira zvaari, kana ndikakwanisa kurangarira Jesu, kana ndikakwanisa kumurangarira ari pamuchinjikwa, kana ndikakwanisa kurangarira zvaakandiitira, uye ndinogona kurangarira nguva iyo yaakasuka zvivi zvangu nekundipa Mweya Mutsvene kuti unditungamirire. Zvino ndinosimudzwa pamusoro pezvose zvinobata nyika ino. Ndinosimudzwa pamusoro pechinhu chose chepanyika ndichipinda munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu, uko kwandinogona kuyanana naye, imomo muupo hwake, ndichikanganwa zvandaimbova, ndichikanganwa zvitadzo zvangu zvose nezvimwe zvose nekuti zviri mugungwa rekanganwiro, ndichikanganwa nguva dzangu dzese dzekare, ndichikanganwa zvese uye nekurangarira kuti akandiita wake pachake nerufu rwake pachake. Akatora nzvimbo yangu, uye ini uyo akanga asina kodzero yekuenda kumwe kunhu kunze kwekugehena, akatora nzvimbo yangu ndokundisimudza kubva mugehena. Akandiendera ikoko uye akandisimudza nenyasha dzake zhinji. Kusvikira zvino tiri vanakomana nevanasikana vaMwari, uye tigere munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu, tichigara tichifara uye tichirangarira iye akatiunza takachengeteka kusvika zvino, uye nekutenda kunopfakanyika kuri mumweya yedu kuchitigombedzera, uye kubudikidza nenyasha achanditora. Uye nemeso ekutenda ndinoona rugwaro rwake ruchizadzikiswa. Vose vaakafanoziva akavadana, vose vaakadana akavaruramisa, uye vose vaakaruramisa akavabwinyisa. Naizvozvo, neizvi zviri mudangariro, ndinomira muungano yevanhu, umo mune mweya waMwari, uye vakasimudzwa kuti vagare munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu. Tichitarisira nguva iyoyapo, chimiro ichi chakashata cheupenyu hwemunhu, chine kurova kwemwoyo kunofa, uye uchazofanira kumira rimwe zuva pauchashandurwa uye kugopiwa mwoyo wemweya. Uchange uchirova nemunguva yose usingapere mberi kwacho, kusina urwere, kusina kusuwa, kusina kuchembera kana chimwe chinhu. Rangarira Jesu. Apo dende rehupfu rapera mumba uye musisina furawa, rangarira Jesu. Apo chiremba anoti hapasisinazve mukana, rangarira Jesu. Diabhori paanenge achikuedza, tichiimba rwiyo rwedu rwekuparadzana, kana miedzo yaungana yakatikomberedza, fema zita rake dzvene iroro mumunyengetero. Kurangarira Jesu. Kurangarira kuti achauyazve. Jesu mumwe chete akabviswa kwatiri achadzoka zvakare nenzira imwe cheteyo, sezvatakamuona achienda kudenga. Rangarirai, achadzoka kune avo vari vake. Omene. Ngatinamatei. Uye nemisoro yedu yakakotamiswa, uye nemharidzo duku iyi yakapwanyika pwanyika ichiri mumwoyo mako, ungada here kuti iye akurangarire zvino? Kana uchida, ingosimudza maoko ako uye nechimwe chinhu chakatsaurwa. Ishe, ndirangarirei. Sezvakataurwa naNyanduri, ndirangarireiwo misodzi painenge ichidonha. Baba vedu vatsvene-tsvene, taropafadzwa zvikuru neupo hwemweya mutsvene. Sezvaatiratidza shoko reupenyu, tichirangarira gomba ratakatemwa kubva mariri. Uye zvino takatorwa kubva mugomba iroro, uye tikaumbwa kuva vana vaMwari kubudikidza nenyasha dzaJesu Kristu. Ndinomurangarira. Apo mumwe chiremba akatarisa kumeso kwangu akati, angori maminitsi mashoma chete asara. Ndinorangarira Jesu. Ndinorangarira Jesu pandakanga ndiri paaritari ndichichemera ngoni, uye mweya wangu akaremerwa kwazvo. Ndinorangarira mutoro wakandisiya. Jesu akatora mutoro wangu. Mwedzi mishoma yapfuura, ndakagara pabhenji ndakatarisa pasi pasikopu yemupongoro wepfuti kuti ndipfuure chipfuuro. Zvino Satani anofanirwa kunge akafunga kuti uyu ndiwo mukana wangu zvino. Zvino pfuti payakaputika uye mupongoro nemutanda nesimbi yekukokesa pfuti zvakamwararika kwese kwese, uye moto ukabhururuka wakandikomba. Zvino ndakaedza kusimuka netsoka dzangu, uye ropa richipfachuka. Ndinorangarira kuti akanga ari Jesu. Apo chiremba paakatarisa ndokuona pasina kukuvara kwaiva kwaitika, akati, chinhu chimwe chete chandinoziva ndechekuti Ishe vanofanira kunge vanga vakagara ipapo zvakare vachichengetedza muranda wavo. Angadai aputitswa kuita zvimedu zvimedu nekuputika kwakadaro. O Mwari, tose tinorangarira sei zvinhu izvozvo. Tinouya pachitubu chizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaImanueri. Tiropafadzei Ishe pamwe chete manheru ano. Munoziva donzvo uye nechinangwa zviri shure kwemwoyo wese wasimudza ruoko. Munoziva chishuo nechido. Uye semuranda wenyu Ishe, ndinouya navo uye kubva mutabhanekeri ino zvino nekutenda, toenda kudarika makore nemwedzi nenyeredzi negwagwara renzou. Uye zvino tinosvika muupo hwaMwari. uye pamberi pangu pakatambaradzwa aritari yegoridhe. Ipapo pane chibayiro chatinorangarira Jesu. Uyo akati, ingokumbira Baba chero chinhu muzita rangu, ndichachiita. Itai kuti kutenda kwedu kurege kukundika Ishe. Asi, ngatirangarire kuti tinogamuchira zvatinokumbira kana tichizvitenda. Tichirangarira kuti Jesu akafa kuti azvichengetere isu uye nokuita kuti zvive mazviro kwazvo.
We see that you're increasing our building.
Ishe, tinoona kuti muri kuwedzera chivakwa chedu. Ndimi makatiitira izvi. Makati pakuwedzera uku kwechechi. Uye tinoziva kuti maivaimi Ishe makatipa chechi iyi pakutanga. Tinonamata kuti muropafadze kushingaira uku.
Lord, we pray for our pastor.
Ishe, tinonamatira mufundisi wedu hama Nevo. Muranda wenyu akazvininipisa zere nenyasha. Akatendeka.
Is willing to minister in any capacity.
Anoda kushumira mune nzvimbo chero ipi zvayo. Zvine kuti pachigaro chekumashure here kana kungave kutsvaira muchechi.
Wherever you need him there, he wants to be instrumental.
Chero hako imi kwamunomudira ndiko kwaanoda kuvabetsera. Kukushumira chero kwamunomudira. Tinonamata Mwari kuti mumuropafadze.
God, this great trial that I've just come through and these trustees
Mwari muedzo mukuru uyu wandichangopfuura nemauri uye nematrustee aya akamira neni uye nechurch ino ya yakandinamatira uye pakupedzisira kukunda kwakauya.
Oh God.
Oh Mwari, ndinova namatira, ndinova rangarira zvakare Ishe, uye ndine chokwadi kuti munodaro. Tinorangarira maropafadzo amakava imi kwatiri. Uye tinorangarira shoko renyu rokuti hamuzombotisiya kana kutirasa. Kuchembera hakuzovi nechekuita nazvo. Mucharamba muchitirangarira. Apo nyika isisipo uye nguva yanyangarika munaziyenda nakuenda. Kwakanyorwa zvimwe zvakada kudai. Ko, amai vangakanganwa here mwana wavo anoyamwa? Handingafi ndakakukanganwai. Makanyorwa pazvanza zvemaoko angu, zvipikiri zvakanyora mazita edu. Tinoziva kuti munotirangarira Ishe. Uye dai magara muri mundangariro dzedu dzatinonyanyisa kufarira. Semponesi wedu, mupodzi wedu, mambo wedu, mudiwa wedu, upenyu wedu, zuva redu, zvose muna zvose zvedu.
That inexhaustible fountain of God's grace.
Chitubu chiya chisingapwi chenyasha dzamwari nerudo kwatiri isu vanhu vakawa vemhuri yaAdhamu.
Grant it, Lord, as we commit ourselves to thee now. Going from the tabernacle tonight.
Zviitewo Ishe. Apo tichizvikumikidza kwamuri zvino, tichibva patabhanekeri manheru ano, tichirangarira Jesu. Amen.
Do you remember him?
Munomurangarira here?
You love him?
Munomuda here?
Now I think in our little
zvino ndinofunga
message
mumharidzo yedu duku yakaputsika putsika. Tinogona kutaura izvi. Paulo akati zvose zvatinoita tinoita mumweya. Muzvinhu zvose tinofanira kumurangarira. Ngatisaite isarudzo kusvikira tamurangarira. Tisaite chinhu nekuti zvichange zvisina kungwarira. Kana muvenga akarova rimwe divi redama, ngatirangarirei zvaakaita tisati tadzosera. Ngatirangarirei kuita kwake. Kana paine sarudzo inofanira kuitwa, ngatimirirei tirangarire mhando yesarudzo yatinofunga kuti aizoita. Tobva taita iyoyo kuti ive sarudzo yedu. Kana tikaita zvechimbi chimbi, ngatirangarirei kuti haana kumbova muchimbi chimbi. Maona. Kana tikanyanya kunetseka, rangarirai kuti anogara muziyenda nakuenda. Nguva ireve chinhu kwaari, ndicho chinangwa nedonzvo zvemwoyo yedu. Ngatimurangarirei. Uye, ngatimurangarirei zvino, patiri kuimba rwiyo urwu mumweya weupo hwake. Ndinomuda. Kana uchigara murudo, unogara muna Mwari. Nekuti Mwari rudo. Ava vanogara muna Mwari, vanogara murudo. Maona. Uye rudo haruna ruvengo. Rudo haruna godo. Rudo haruzvitutumadzi. Rudo haruzvibati zvisakarurama. Rudo runogara rwakanyorova, runotapira, runoregerera, runemutsa. Hazvinei nokuti vamwe vane nduru yakadii, rudo runoramba rwuri zvarwuri. Rudo ndirwo mhedziso yenyasha. Rudo ndirwo mhedziso yaMwari kwatiri. Mushure mekunge zvimwe zvipo zvose nezvimwe zvapera, zviprofita zvedu, ndimi dzedu, dudziro dzedu, zvese zvatakamboita kana zvimwewo, kana rudo rwapinda, ndirwo mhedziso rwuri pamusoro pezvose, nokuti zvimwe zvose zvinokundikana. Ndirwo mutongo wedare repamusoro-soro, ndirwo mbambo, ndirwo nyeredzi yekumaodzanyemba inochengetedza vafambi nezvikepe vakadzikamiswa. Ndirwo kambasi inotitungamirira. Rudo ndirwo mhedziso. Ngatizvirangarirei tichiimba, ndinomuda.
I love him. I love him because he first loved me. Just my salvation on Calvary's tree.
Zvinorangarirai, vakandida uye vakapa mwanakomana wavo. Zvino hanzvadzi yedu ichitiridzira rwiyo urwu. Ngatingoti mukutapira kwekuyanana, apo takagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga muna Kristu. Zvino bvisa zvese, zvese hazvo kubva mumwoyo mako, uye rangarira, shoko raMwari rinotaura kudaro. Ndiri muranda wavo, ari pano. Zvino ngatikwazisanei maoko nemumwe munhu, zvino toti, Mwari vakuropafadzei hama. Kana une muvengi, simuka uende kwaari. Munoona, Mwari vakuropafadzei hama. Tichiimba korasi zvakare uye tichikwazisana maoko, haungazviite here zvino? Zvine kutapira chaiko mumweya. Nemaoko edu akasimudzwa zvino.
Remember Jesus. Now let's bow our heads and hum it.
Zvino ngatikotamisei misoro yedu tirwiimbe mahongera. Kurangarira Jesu. Zvino apo hanzvadzi yedu ichiridza zvine kutapira uye zvinyoro nyoro. Ndichakumbira hama yedu yakanaka. Hama Nevo, mune shoko ramuri kuda kutaura here? Chero chii zvacho? Zvakanaka. Ndichakumbira hama Collins vari kumashure uko. Hama yedu yakavimbika diki pano mumwe wevabatsiri. Kana vangatiparadzanisa nemunamato. Takakotamisa misoro yedu, hama Collins.